Vashitura mutongo wavo mudare repamusoro nhasi, mukuru wevatongi vedare iri kana kuti judge president vaGeorge Chiweshe, vati mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe havafaniri kutevedzera mutongo wedare repamusoro reHigh Court waivasungira kuti vange vazivisa musi uchaitwa sarudzo itsva kana kuti mabai elections munharaunda yeBulilima East, Lupane East neNkai musi wa31 kurume wegore rino usati wadarika. Pakazopiwa mutongo uyu nedare repamusoro, dare repamusoro soro reSupreme Court rakambengera tsinhirawo mutongo wedare repamusoro waisungira vaMugabe kuzivisa mazuva achaitwa sarudzo itsva munzvimbo idzi. Asi vaMugabe vakaenda kudare repamusoro vachikumbira nguva yekuti vatare zuva resarudzo idzi musi wa31 kurume usati wadarika, muchikumbiro chakatambirwa nedare iri musi wa2 Gumiguru gore rapera. Vaimbova vamiriri venzvimbo nhatu idzi muparamende vakaenda kumatare vachida kuti paitwe sarudzo itsva munharaunda idzi zvichitevera kudzingwa kwavakaitwa mubato reMDC inotungamirirwa namuzvinafundo Welshman Ncube. Mutongi wedare vaChiweshe vati vachapa zvikonzero zvavo nemuvhuro zvekuti sei vatura mutongo uyu. Gweta revatatu ava vatawanda zhuwarara veZimbabwe Lawyers for Human Rights vati vachamirira kuona mutongo wose wavaChiweshe voita musangano nevavari kumiririra voona kuti votora danho ripi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vasvora mutongo wavaChiweshe uyu.
Dare reSupreme Court ndodare guru pamadare ese emunyika. Mutongo unenge waswa nedare guru hakupana umwe rimwe dare rinokwanisa kuupikisa kana kuusendeka. Saka zvaitwa ne High Court hausi mutemo, ipolitics. Ende zvabudisa zvepachena kuti matare edaya haiti zvemutemo, anoita zvepolitics. Ndosaka tichiona kana vaJustice Ncube vari kushungurudzwa nokuti vane vakanganisa zvido zvezano, vakanganisa zvido zvavo Mugabe vasina kukanganisa zvido zvomutemo, vachitevedzera mutemo sekunyorwa kwaunenge wakaitwa, sezvaunofanira kuindapuretwa uchiitwa.
Mutongo wanhasi unorevawo zvakare kuti hapachaitwe sarudzo munharaunda dzakawanda munyika dzisisina vamiriri mudare reparamende. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisirwa kunovhota musarudzo dzemutungamiriri wenyika dzekutsvaga nhengo dzeparamende pamwe nemakanzura gore rino muzuva risati ratarwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.